makoshere emuimbingwa ndekuti wanga kuri kutorowa futi chaiko chaiko asi uchiimba vati vaisaita zviya zviya zvekuti ndingi ndiye anoimba kana kuti chi munhu wese aisungirwa kutoimba kwete kuti zvekusarudza kana kuti handi ndikomberedi chingisi kana kuti ndikomberedi mhere kana kuti ndikomberedi sando asi paizongobuda vamwe vaizonakidza kupfuura vamwe vati zvaitosungirwa kuti tese tizviite sezvataingoita mukuridza pfuti ngekuti zvaibatsira kusumudza morari wevanhu kana chingisi ari anoimba rwiwou akasanga ariko motengeswa zvi saka munhu wese aitosungirwa kuti kana zvichiita angogonawo zvinoita umwe ndo manakiro anga akaita chimureka chaisa nyanyosiyanisa
ko imimi zvekuimba izvi zvekunyatsoimba zvekuti zvaionekwa nemunhu wese zvakatanga rini
inii ndakabva kunoku ndichitraya kuimba nanamai vangu mumachechi taiva kuanglican asi ndiri kayuthi yuthi zvekuti etitimezi ndaitombodiscoda ndofunga mai vachitombodimbonyarakanotikanga ndichingonakidzwawo nemahimu acho saka ndingangoti ndakabva nazvo kupachizoya ndaakusekendary kwangu ndakaitira kublawayo uku paiuya masouth africans vana soul chabalala vaya vana mahotel aqueens vaya ndaibva ndanyatsonakidzwa kuti ndichazviita uvedzi saka pandakazoiti kuchimurenga uku pandakatanga kusangana nemacomrades apa tichinzwawana sendekera kuredio maputo sandaenda chaiko chaiko idzo nziyo dziya idzi dzakandirikuruta kubva ndati ndiratozviitawo saka ndakatozobva munomu ndatowedzera pana sendekera mukoma takanyukaka ndichiisa zvandaange ndichiona zvakange zvisikaimbwe nevekumozambique vanga vako saka ndakazongonzi ichibva watoenda undoita zvese ndo maitira zvakaita matangiro acho
saka masvika kumozambique makasvikogashirwa sei nevamwe vanga uri papa
uko kwaiva kusina munhu wekuti unosvika wakangwarisa kana kudi unofanira kusvika ikoko ukauku akabva kurotata akuziva hondo mani asi still unondosvika ikoko uri nyunyunyu unoziva uri rikrutu rekuti unozobvunzwa mumwe mubvunzo yaunotadza kudaira kuti vakazviwana kupi zvese izvi saka kungongosvika takanyarara kwakugashirwa zvakanaka voti chiitai morari because taitosvika pekuti tinotoita 3-4 weeks about 6 weeks tiri pabasic orientation ii basic orientation ndo yaitibatsira manje kuti hatisi mamesinari sezvinoita ikoko kwamuri kuamerica uku vanowanza zvimamesinari munyika dzevanhu vachiparadza isusu tiri mapolitical soldiers ari kuziva zvaakarwira zvakanaka zvinodiwa nemasi nepovhu yezimbabwe saka nzira iyoyo manje tine tichinzi sumudzai morari tisati tatanga malessons iyayo kusvika dododo zuva tikaroyerwa good lecture apa kuti zvakafanana nana national grievances zvikasaka kuti vanhu vabate pfuti varwise muvengi aisada kana kutaura nesu zvavakazoita kuti hande ndinotaurira vangeita zviya vange varwadziwa vakange vanzwa saka takazoziva kuti no hatitambe iyo yavari kutamba vakutsvakawo pfuti dzedu kwakuvowa saka munzira iyoyo iyoka manzi dzacho manje unenge uchitaurira povho kuti musanyeperwe nevarungu ngekuti vaine propaganda isusu kuti tichizova kuti tiri kuvarova tichirwisa tiri pagenuine tiri just taiva for the just cause ka ivo vaiva neshame cause vanyepa kuti e tinopinduka e tine nyanga e tiri madevho ivo varivo madevho hondo maiona kaimiwa pambepfumi hondo yevanhu chimurenga mandwa wapambepfumi inga makauya kamudzimba hamuine chidike kutanga muchiti munovima modzokera kuri kunyepa wapambepfumi takauye kuidawo iwo uchidayirawo maruzaimi nekuti vakanga vatoruza dzacho taiti vanje shungu dzedu zvizarwa zvematemaka vemuzimbabwe tobwira kuzvitonga apa tichitevedza ruzivo muroga rwemusangano zano inoti hona munyaya dzedu dzekuzvitonga kwenyika Sanu aizombo vi yakateta zombo pazi ona zvondengendeza izombambo zemuwengi ravazi nyege nyege vekupanduka wodemba tange takutopinda
Ah, tirikuzorora kuti pakanga pasingaitwe zvekutamba. Saka nziyo dzaibatsira kuti munge muchidzidza nezvezvikonzero zvamaendera kuhondo uye kusimudzirawo nyaya dzemurari muchimurenga.
Nekupawo povho kuuya inyeperwa kane varungu kuti vakaenda kuchiganda ngavarwi vachikurai vachiuya vasikazivi kuti tange tatotumwa nemasiya acho kuti itai muno. Saka kwaiva kudzidzisa ngekuti Mugenge aisada kuti tikatisvike padhuze kundotaurira vari kumba. Yaibva yati uku manzi yaibva yapa makomredzi manyemwe. Kumba kunongo yaibva yaiva vehicle yekutakura meseji yekuti zvii zviri kuitika kubva kuwana. Vachizwa chishona chacho nezvatiri kutaura neruko rwatiri kutaridza kuti manye manye mune munyika yenyu tonyatsozvitonga pachedu imi muchange muchitotongawo. Povho yonzwisisa izvozvo yobva yatsingira chimurenga kabva moto oputa ka
saka pane dzimbo dzaimbwa mukufara nemukusuwa ndo kana pafa comrade zvaizofamba sei manje
apo taitonetseka taiva nadzo dzakakwana dzaitaitoita national anthem yedu yaitaiti mwoyo wangu watsidza kufira Zimbabwe
mungamboimbe kabichana ipapo
tikati mwoyo wangu Watsidza kufira Zimbabwe Moyo wangu Watsidza kufira Zimbabwe Zamarapu morangu ramutsa Zimbabwe Mumakomo nemunzizi ticharamo Mumakomo nemunzizi ticharamo Kuzadziza Basara takasirwa kuzadziza basara takasirwa korufu rwangu ruchawa rweZimbabwe rufu rwangu ruchawa rweZimbabwe yuwi vakoma vapera yuwi maiwe ama dzapera towiga komuredzi wedu Pane dzimwe dzatinoti tichienda ikoko kundomuiga iyi yaiti ndo yaitova national anthem ndandichiimba ndakaisa pa fast forward bichana because hapana ari kudaira plus yo hauri ugoni
ndasatamire kwanguva iyoyo asi tichienda mberi ngatichisvikei kuna 1980 Makaimbawo here paye pakauya vana Bob Marley pazuva rekuwana kuzvitonga kuzere.
Ini ndini ndakatotanga kunamura fogo. Uchiti kunamura fogo tichirova kuti kutanga nhanga ruwanze yacho pakazoimba mukoma Bob Marley. Nanhasi nziyo dzacho dzinotooneka imwe yacho yandakazoperekedza nayo Prince Charles yekuti Prince Charlie kera vameseji. Tiomaga. Munozva mazuva ese tange takapuwa responsible government federation internal settlement dzese aigonzi muri kusununguka makatosununguka apa maenda ndaange ndakuda kutaurira Prince Charles kuti tinyaseenda kuna mai wako kana iwo mai wacho vange vatozoona kuti pavakazounzwawo Prince Charles mwana wavo vakaona yazoona kuti apane genuine independence yezvino zvanga zvichirwirwa nekudiwa nevanhu Saka takatomuimbira Prince Charlie kera wameseji. Ndichimutaura kuti chenda nemeseji. Takurasho kuondo pamambokadzi. Hai hai hai. Ndoti homage greetings to you all who here to come to celebrate with us here in Zimbabwe. On the 18th April 1980, when Zimbabwe became a real independent state, real independent country, saying real because everyone was feeling the reality. Over my head.
Toshi tarisa nyika yawana kuzvitonga kuzere mungati here nekuwana kwakaita vanhu minda nezvimwe zvakadaro daro munhu akwanisawo kuzvitonga pasina zviya zvekuzvinyirirwa sezvakare
ndozvaiviwa vanhu kataivira nyaya yeminda iyoyi saka iyo kana kunhingirikiri kunozive iko kuLancaster kwacho vange vakatonge vaakutoyange yaakutotadza kakubudirira Lancaster toksi idzodzi nenzira yekuti madhara akanga akasimba nekuziva kuti akomana vazhinji vavese vafa ava vari kufira chinonzi vhiro rei ndo mune zvese ndopane zvese ndozvairambawo nemurungu manje saka ndikakutaurira mafarira ari kuita munhu wese ane kamuta kake ane kapi chero vaimboramba vachinzi rambai rambai vanogoita sevane matranaji tine shamwari dzakawanda dzakuudza zvese izvezvi nemarimiro arikuitwafodya murungu kana vacho vari kutoshamiswa kuti hei marimiro ari kuti vachibage marimiro ari kuita anything mapfuirwo ari kuita mombe vanotodya vanotodya kavana britain ikoko vaodya nyama dzinobva kuno dzinonaka asi zvichiitwa nesu vanhu manje ndozvavairamba izvozvo
I'm gonna go to the hospital.